Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 14, 2018. Makateerera Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiririri weHarare West muParamende, Muzvare Jesse Majome, vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka achamirira Harare West vakazvimiririra. Mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance, BZA, vanowa manyika, vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirirwa navaWelshman Ncube rapedza sarudzo dzePrimary Elections mumatunhu arakapiwa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube, amai Miriam Mushai, vaudza Studio 7 kuti sarudzo idzi dzakaitwa maconstituency makumi matatu nerimwe pamaconstituency makumi matatu nemaviri arakapiwa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Amai Mushaivati, sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka chose pasina mhirizhonga kana zvimhinga mupinyi zvakaitika.
Pama 632 atakapiwa iwaya muchibvumirano cheMDC Alliance Agreement, takapedza kuita sarudzo yemamembers of parliament ese vachange vachimiririra Alliance pasarudzo iri kuya yemuna 2018. Sarudzo yedu yakafamba zvakanaka nekuti takatanga taita consensus kuti vanhu vakwanise kutaurirana, vanzwisisane, tisaretane munhu wani anenge ari ndiye achazomiririra constituency iyoyo. Takaenderera mberi kuti titarise tione kuti tinogona kusvika sei pacandidate imwe chete. Tine vanhu vakawanda zvikuru sei vanga vakaapplya vakataridza chido chekuti vari kuda kumiririra bato uyezve vachimiririra Alliance.
Mutauriri webato reMDC vakurawo nechiwai vatsinhira mashoko amai Mushai vachiti constituency yeHurungwe East chete ndiyo isati yapedza zvesarudzo idzi.
Tabuda ne final list nemudorododo wevanhu vachamirira MDC gore rino. Vatichaisa kuMDC Alliance ndivachange vachibatana nevamamwe mapato mukuita basa pana 2018 vachimiririra vanhu maconstituency akasiyana-siyana. Tasaregwa neHurungwe East ndo yatamirira kuti vanhu vataurirane kana kuti vaende kumaprimary.
Vachiwai vati vamwe vevanhu vanozivikanwa vachamirira bato ravo pasi peMDC Alliance vanosanganisira ivo amai Mushai pachavo, avo vachakwikwidza kukuwadzana East inove iri kumirirwa navaNelson Chamisa pari zvino, uye vaDavid Coulthard, avo vachakwikwidza kuvulawayo East. Pari zvino constituency iyi iri kumirirwa naMuzvare Tavita Kumalo.
Pavanhu vachamirira MDC musarudzo dziri kutevera, pavanhu makumi matatu nomwe chete vabuda out of vanhu makumi matatu nevaviri. Tiri kuona kuti pana vaDavid Coulthard ndiye change iri candidate yeMDC Alliance kuvulawa East. Tiri kuona pana vaEdwin Mushoriwa vachamirira MDC Alliance kudzivara sekwa. Tiri kuona pana mai Miriam Mushai vachamirira MDC Alliance kukuwadzana. Tiri kuona pana vaNimrod Mulunga kuvhungu. Tiri kuona pana madzimai amai Tamarich Manzi kumazoe West amai mo Blessing Charuma kuchekutu East dova mwevanu wa shoma pavanu makumi matatu no umechete panima sija buda parezino
kupi wazu garo makumi matatu nezuhiri kwa kaitu kwa batore MDC inotungamiru wanawa nguwe kwa kakwenze ramta oromu MDC inotungamiru wanawa Nelson Chamisa wa mwewachiti batu iri haraifa mwakupi wazu garo zakawanda ndaka mirra studio 7 mbulawayo ndini itauraishava.
Sarudzo dze Zanu PF dziri kudzokororwa dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzaitwa munzvimbo dzakasiyana siyana nasi paine kugunununa. Bepanhau reHerald rinoti sarudzo idzi hadzina kuzoitwa kuGlenview South mushure mekunge kwaita kusawirirana pamusoro pemiganhu yeconstituency iyi. Kumutare North vamwe vanhu vanonzi varamba kuvhota mushure mekunge vawana pamaballot paine munhu mumwe chete wekuvhotera. Kumutare West kunonzi mumwe anga achikwikwidza vaFred Mushipe vawana zita ravo risipo pamagwaro ekuvhotera. Studio 7 yaedza kubata vanoona nekufambiswa kwesarudzo idzi vaEngelbert Rugeje asi vanga vasingadairi nharembozha yavo. Sarudzo dzezanu PF idzi dziri kudzokororwa mushure mekugunununa kwevanhu vakanga vakundwa musarudzo dzekutanga. Mtunga Milinkomo we Studio 7 abata sachigaro vezanu PF ku UK province va Nick Mangwana avo vanoti vari kuona sarudzo idzi dzichifambiswa zvakanaka.
Chishuo chebato rezano PF kuti maprimary aya afambe zvakanaka. Kusafamba zvakanaka kwakaita ranga risiri bato rakaita kuti asafamba zvakanaka. Hoku bato rinogona kuva ranga rine parakakonewa. Zvinga mhosho yebato yanga yekusaunganidza zvinhu zvinodiwa kumunguva dzakakwana. Maballots and so on, the logistics kuti maelections aitike zvakanaka. Zvinova zvakaita kuti vamwe maelections aitike very late, vamwe vanhu vasavhota, vamwe vaende kuti vamwe vadii. Zvimwe zvakaitika sazvo zvokuti mavoters roll, anova mastore registration, vamwe akaitambwa tingo ringo namwanga akabiridzikwa nezvimwe zvakadaro. Kwa zvakanyanyisa kuitika zvinhu izvo ndo kwakaita kuti kwakune umbo hwakanyanyisa ndo kwakanzi kakuitwe irun for pari zvino tirikutarisira kuti vanoadministra maelections acho vakaisa zvinhu in place in such a way kuti hazvisi kuzoitika futi. Asi kana kuti kune vanhu vacharamba vachiedza kubirira here, izvozvo takagara takataura wani kuti nyange tikawanza matare akaita sei, tikawanza majera akaita sei, tikazadza nyika mapurisa mbavha hadzishayikwi, kune vanotevedza kuba. Hongu tinogona kuisa zvinoita kuti vakaona mupurisa vamire kuba vafunge kaviri nakatatu, asi kuba kuna vanhu vachatevedza kuba. Ndo musipiro wavanhu.
Asi kutaura kuno kune vatsigiri vezanu PF vari kugunun'unawo kuconstituency kwava mutsvangwa vari kuti aiwa zvina zvina kufambiswa zvakanaka nekuti munhu akanga akunda vamutsvangwa akunzi achakwikwidzi pari zvino. Muri kuzvionawo sei izvi?
Tingangoti vanhu vari kupotsa nyaya imwe chete. Munhu akanga achikwikwidza vamutsvangwa haana kunzi haachakwikwidzi. Aiwa bodo. Munhu anga achikwikwidza vamutsvangwa, Comrade Mutendereki, vakati ivo havachakwikwidzi vamutsvangwa. Ndo mutsauko. Munhu paanonogadzirisa manomination papers ake, paanonotanda CV yake, isarudzo yaanenge aita kuti ndauda kukwikwidza. Kana munhu iyeye akasarudza kuti handichada kukwikwidza, ndo free choice kaya tikutaura kuti munhu anozvisarudzira zvaanoda kuita semunhu mukuru.
Avo vanga vari vaNick Mangwana, sachigaro vezanu PF kuUK province, vachitaura parunare naNtunga Milinkomo weStudio 7 parunare. Mutungamiri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance BZA vanowa Manyika vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei uye kuti gwara nezvinangwa zvavo ndezvipi. VaManyika vanoti bato ravo ndiro rega rine gwara uye ndiro rakatanga kubudisa gwaro regwara revimbiso yaro kuvanhu, izvo zvavanoti zvave kutevedzerwa nemamwe mapato. VaManyika vati chinangwa chebato ravo ndechekukwikwidza munzvimbo dzese dzeparamende, seneti nekanzuru. Tanonoka Wande weStudio 7 abata VaManyika kuti tinzwisise mamiriro akaita zvinhu mubato ravo.
Saka iye zvino tanga tichiri panguva yekudzidzisa vanhu vedu zvinangwa zvedu nezvimwe zvakadaro. Saka tichangopedza izvino kusangano watanga tine vanhu 450 ma mobilizers ide muno Harare tichita training uye zvino kuzova commissioner kuti vachienda iye zvino kunoita zvavanofanira kuita
kose vanga vasati vatanga kuita basa
ano vanga vachipeta basa kungoti zvatinoita ndezvekuti hatingobudisi zvinhu zvatiri kuita kuti munhu wese wese aziye zvatiri kuita iwo kuvaunganidza ivavo 450 zvinoreva kuti pane basa ranga richitoitwa kare
bato renyu richaitawo here maprimaries
approach yedu isusu ndeyekuti tinopinda mucommunity as you know tinonzi Build Zimbabwe Alliance saka tinopinda mucommunity tobatsira kuidentifya maleaders toita process yedu isusu mucommunity macho naimomo yekubvumirana nevanhu vemucommunity kuti leader wavari kuda ndiani kana tadaro toita investment nemamba leaders vamwe vacho navanhu vachamira kubato redu vanhu vanga vari vanobva kune mamabato saka tinzi Build Zimbabwe Alliance hatisi kungo misa vanhu vati kudee Build Zimbabwe Alliance chete asi vamwe vanhu vanenge vatoenda through maprimaries avo kune mamabato avo kana kuti vari maindependent vomira on our platform
hurumende yenyu ichasiyana sei nemamwe mapato atiri kuona
zvinotangisira panyaya yatiri kutotaura iyoyi yetraining kuelekta munhu asati amboverenga iya inonzi Urban Councils Act kuzvikuvadza kuelekta mp asati amboverenga constitution yezimbabwe asingatombozivi kuti zvaakatarisirwa kuti aite kana aelekwa ndezvipi kungozvikuvadza
sei bato renyu risina kupindawo mumaalliances namamwe mapato anopikisa
nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanofanira kunyatsoziva kuti vanhu vari kukwikwidza ivavava chaicho chaicho chavari kuvimbisa ndechipi mukazvitarisa iye zvino tisu isusu veBuild Zimbabwe Alliance vakatanga kubudisa inonzi manifesto yenu saka nyaya yangu tichingomhanyira kungonobatana hatizivi kuti vamwe vachona vanenge vachizoti vari kuita varoda kuzoita chii kana vapinda muhurumende
avo vanga vari mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance vanowa manyika vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Mumiriri weHarare West muParamende Muzvare Jesse Majome vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka achamirira Harare West vakazvimiririra Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi
Muzvare Majome vazivisa kuti vachakwikwidza sarudzo yemuHarare West vakazvimirira zvichitevera danho ravakatora mukupera kwesvondo rekubuda musarudzo yeprimary mubato ravo reMDCT notungamirwa navaNelson Chamisa Muzvare Majome vati pane chitsotsi chiri kuitika pakufambiswa kwesarudzo yemaprimary elections
vadiwa vagare vemuHarare West muswe chishanu muswe 11 May ndakakuzivisai kuti ini ndakasuduruka kubva mumakwikwi ekuva ekumiririra MDC Alliance kumuHarare West pasarudzo dzichauya dzeNational Assembly zvikonzero zvandakapa ndezvekuti ndakaona paine kumbunyikidzwa nekusafamba zvakanaka nechandingati chitsotsi nekungomonyorodzwa kwemafambiro enyaya iyoyi vazhinji venyu vakada kuziva kuti sei ndadaro ende chokwadi ikodzero yenyu zvaka munofanira kuti munge muchiziva kuti chii chakaita kuti nditi izvi zvanyanyomonyorodzwa hazvichaiti sarudzo yakanaka chikonzero chinonyanya kuti sarudzo dzeprimaries dzakatoregera kuva sarudzo dzangosara dzave ingangonzi kana lottery yekuti panongozobuda anenge abuda imomo anenge aita laki rake ahwina nekuti anenge aine makadhi akawanda emamemba aanenge akwanisa kutenga kwete kuti ive sarudzo yekuti vanhu ivo vemuHarare West vanoti anoda kuvamirira chaiye ndiani
Muzvare Majome vati vasangana nemutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakavaudza zvikonzero zvaita kuti vakwikwidze vakazvimirira
zvinhu zvakaita sekuti voters roll racho richanzi vanhu ava vanovhota riri kupi rati rabuda here pari zvino hazvinyatsooneki kuti riri kupi rati rapapi nekuti nanhasi vanhu vari kungotenga nekutengesa makadzi zvichazotarwa rini kuti apa zvakwana ava ndivo vanondovhota uyezve tiri papo nekuti tino maballot paper achazonzi achaprintwa kuchazivikanwa sei kuti achange ari mangani ipo pasingazivikani kuti vacho vane makadhi kuti vachavhota ndivanani nguva yadi chinonzi chichiringazuva chatotsvuka kudai ndatarisa zvese izvozvizvi nezvimwe zvandakanyatsozivisa musangano utano wedu kunyanyisisa vice chairman va honorable senator komiche vandaona nhasi.
Muzvare Majomi vati havasi kuda kupinda mumutambo unoita semakasi izvo zvinotsikirira kodzero dzevagari vemudunhu reHarare West.
Ndinoramba ndakamira pandaka inshopachinzvimbo chandakata kuti inini ha ndasuduruka hangu nekuti chi aya asisiri makwikwi. Ndoda kuzvechoka ndikukwikwidza kuti ndichiwo vanhu ndikumbira kuti vandivhotere kana vachiona ndichikwanisa kuita basa. Asi izvi zvelotari aiwa kwete, handida hangu kupinda mutambo wemakasi.
Mumwe mugari amai Majori Chombe vati havasi kufara nekutukwa kuri kuitwa Muzvare Majomi pasocial media nevechidiki vanozviti ndeve MDCT.
Zvinhu zvavo zvisingafambi zvakanaka, vana vadiki vangu vachingotsukirira vachituka even musocial media platform yedu wangu vachingomita like kumukumura. Enda panongo achituka achiti machembere, you know, mhamuna basa, ngaende ngaende. Taitongo try by all means kuti mudefende nokudzora vana vashe kuti hamuna kufanira kupota muchingotaura kudaro. Especially kana muchitaura kamusapote fanga mukusoropodza izvinoona kuru nekuti ndisi maresidence achona.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakomichi kuti tinzwe divi ravo panyaya yanetsa mubato ravo. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hadzisi kufara nezviri kuitika mubato reMDCT sezvo paine kutyorwa kwemitemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirin Dzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yazurura muzinda wayo mutsva muguta reJerusalem kubva kuTel Aviv. Vanhu vanoita makumi mashanu nevaviri vange vachiratidzira nekurwisana nemauto eIsrael vafa uye mazana evanhu vakakuvara pamuganhu weGaza Strip. Mapurisa muIndonesia vanoti nhasi vanhu vashanu veimwe mhuri vakarwiswa nemabhombi muzinda mukuru wemapurisa muguta reSurabaya pakakuvara vanhu gumi. Television yemapurisa yaratidza zvimudhudhudhu zviviri zvichisvika paive nemapurisa mabhombi risati raputika. Pakakuvara mapurisa mana nevanhu vatanhatu. Kurwiswa uku kwaitika zuva rimwe chete mushure memhuri yevanhu vatanhatu yakarwiswa chechitatu muguta iri pakafa vanhu gumi nevatatu vamwe makumi nemana nemumwe chete vakakuvara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanasikana kuti vasajairira kugaronwa mapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri anonzi pachirungu maemergency contraceptive pills, asi kuti vashandise nzira dzekuronga mhuri kana voita zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mapiritse kudzivirira pamuviri aya anonwa mangwanani mushure mekunge munaita zvepabonde asina kudzivirira nemakondomu. Mapiritse aya anonyanyosikanwa nezita rekuti morning after pill. Nyanzve munyaya dzeHIV and AIDS amai muchanyara mukamuri vanoti kunyanyoshandiswa kwema morning after pill kunongoratidza kuti vechidiki vari kuita zvebonde vasina kudzivirira.
Vechidiki vane dambudziko rekuti ukaona vakuita zvemorning after pill kureva kuti varita bonde risina kudziviririka. Saka naizvozvo vanozvisa panjodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde zvakafanana kunyangwe neHIV. Izvi hazvikurudzirwi nokuti kana vachigara vachitora morning after pill iyoyo kureva kuti kunyange upenyu hwavo uri hauna ramangwana rakajika nenyaya yeutano. Vanasikana vanotya kubata nhumbu pane kubata zvirwere, saka dziviriro yavo zhinji iri pakudzivirira nhumbu kwete kudzivirira zvirwere zvinowanikwa pabonde. Saka mufungo yavo ngaive pakuti vadzivirire zvirwere uyewo kudzivirira pamiri kwete kudzivirira pamiri chete pasina kudzivirira zvirwere.
Amai mukamuri vanotiwo tsvagiridzo dzakaitwa dzinoratidza kuti kushandiswa kwakanyanya kwemapiritsi aya kunoita kuti vanhu vawedzere kusimba kuita zvirwere zvakadai semaovarian cysts nezvimwewo.
Kunze kwezvirwere zvepabonde pane imwe tsvagurudzo inototaridza kuti vana vanogara vachishandisa mamorning after pill ava vanogona kuita significant weight gain, kungowedzera miri kufuta kana kuzopedzisira vaita pamwe pacho depression kana kuita zvimwe zvirwere masazvo neshona anoti netsei like maovarian cyst kana magallbladder, kana kuzopedzisira vava futi neblood pressure yakakwira kana kuita ectopic pregnancies kuyeko kuita mwana nhumbu inoibatira mutsinga dzimwe dzezvibereko. Saka zvinhu izvi zvino zvakawanda zvekuti vana havakurudzirwi kuti varambe vachiita zvinhu zvakafanana nekutora mamorning after pill. Pane dzimwe nzira dzekuronga nadzo mhuri dzakasiyana-siyana dzinogona kushandiswa kuti vana vasaita pamu.
Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wazadza, vanotiwo pamusoro pekuwedzera kusimba, mapiritsi aya akaramba achinwiwa haazokwanisi kudzivirira pamuviri. Vawazadza vanotiwo vanoyambira vechidiki kuti kunwa mapiritsi aya hakudziviriri zvirwere zvepabonde.
Chinhu chatinoona chiri kutarisirwa ndechekuti vanhu ava vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa, kune zvirwere zvakasana mukondombera nezvimwe zvirwere zvepabonde. Izvi ndizvo zvezvinhu zvavanofanira kutarisira, nekuti mapiritsi aya arongodzikira kuti vasaite pamuviri chete, asi zvirwere zvepabonde hazvidziviriri. Uyezve kushandiswa kunoitwa mapiritsi aya anofanira kushandiswa nomazvo kuti adzivirire pamuviri, asi vakaramba achishandiswa zvisizvo zvinozoita kuti vanowanwa atadze kushanda zvakanaka, munhu obata pamuviri panenge pasina kutarisirwa.
Dr. Moses Macheka, avo vanoshanda neZimbabwe National Family Planning Council, vanoti vanhu havafaniri kushandisa nzira iyi senzira yekuronga mhuri.
But isusu tinokurudzira kuti isaitiwe kuita kunge like tingaititi routine method yekuti nhasi wasangana nemunhu pabonde, then after 1 week wodzokera futi woitora, after 1 month wotora futi. Saka ukaona munhu akadaro, it means kana unyazowana ruzivo rwakakwana.
Mamorning after pill anoshandiswa kudzivirira pamuviri kana akanwiwa mukati memazuva matatu mushure mekuita zvepabonde pasina kushandiswa makondomu senzira yekudzivirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Pane varume vaviri vamiswa pamberi pematare nhasi vachipomerwa nyaya yekutengesa nyanga dzenzou zviri kunze kwemutemo. Munyaya inonzi ine chekuita nemwana wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Varume vaviri vanoti vafarike nemadzinga pamwe navachafadzwa pamire vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachinzi vakabatwa vachitengesa nyanga dzenzou dzinokosha zviuru makumi maviri nezviuru zvemadhora kuchizvarwa chekuAustralia vaAdrian Stein zviri kunze kwemutemo. Muchuchisi wenyaya iyi amai Francis Mukumbiri vaudza dare kuti vamadzinga vaityairwa navapamire vakabatwa muHarare muna kukadzi mushure mekunge mapurisa awana runyere kupe rwekuti vamadzinga vaida kutengesa nyanga dzenzou zvisiri pamutemo. Gweta revasungwa ava vagift mutisi vaudza Dare kuti pane magwaro akawanda vanoda kuti vasungwa vaone. Nyaya iyi isati yatongwa, anosanganisira passport yavastein, magwaro anoratidza kuti vaiva nemvumo yekushanda semutori wenhau munyika. Pakaitika nyaya iyi, sezvo mapepa avo ari pamberi peDare achiratidza kuti mutori wenhau. Vamutisi vati vanodawo zvakare kuti kambani yeEconet ipe huchapupu hunoratidza kuti gwaro raburitswa nehurumende rinonzi rinoratidza manhamba akafonwa navastein ndiyo yakaburitsa gwaro iri. Vaenderera mberi vachiti vanoda kuzivawo kuti anonzi Anna Helena Rubik, uyo anzi nemuchuchisi chizvarwa chekupoland, ane ukama hupi navastein avo vave mufakazi wehurumende panyaya iyi, sezvo vastein vaishandisa nhamba yenharembozha yakanyoreswa muzita ravaRubik. Asi muchuchisi wenyaya ati vastein havazivane navaRubik sezvo vakangotengawo simukadhi kubva kune vanotengesa mumigwagwa rakatonyereswa kare muzita ravaRubik. Vamutisi vati ikodzero dzevasungwa kuve nemapepa ose achashandiswa nehurumende mukutongwa kwenyaya iyi.
Tapinda mudare, isusu takanhasi raive zuva rekutongwa kwemhosva, asi tasvika tapa chikumbiro chekuti tine chikumbiro chatakaita chatakanyora chekuti hatikwanisi kuti tigadzire dziviriro yemhosva nokuda kwokuti pane zvatinoda kuziviswa kana kuti zvinoda kuziviswa vasungwa zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinosanganisira madocuments anoda kuoniwa, mamwe acho anofanira kunge akaverifaiwa kuti ndeyechokwadi. Saka tapa chikumbiro ichocho, Dare rikati zvakanaka izvozvo, information iyoyo chiagreai kuti information iri kudiwa ndeipi.
Mapepa asvitswa kudare nehurumende akabva kukambani yeEconet anoratidza kuti vastein vaifonerana nemwana wemutungamiriri wenyika Vatariro Munangagwa. Vamutisi vati vari kutoda kuongorora kuti chii chakanyatsoitika sezvo vachiti vakapiwa mapepa ekupomera vamadzinga mhosva nemusi wechishanu zvisina kuvapa nguva yakakwana yekugadzirirwa kunzwikwa kwenyaya iyi mudare. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati nyaya iyi idzoke kudare musi wa31 Chivabvu, apo hurumende inotarisirwa kunge yapa magweta evasungwa mapepa ose avakumbira ane chekuita nezvenyaya iyi, sezvakatarwa nemurau kuti musungwa wese ane kodzero dzekuwana mapepa ose achashandiswa nehurumende pakutongwa kwenyaya yaanenge achipomerwa. Vastein avo vanga vari mudare nhasi vakaudza sangano renhau reAl Jazeera kuti nyaya iyi inobata-bata amai Grace Mugabe avo vavanoti vaitengesa nyanga dzenzou kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mudare nhasi hamuna kutaurwa kuti ndezvipi zvakaitwa naamai Mugabe zvine chekuita nekutengeswa kwenyanga dzenzou idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda mumaprimaries emapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Jesse Majome vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka achamirira Harare West vakazvimiririra. Mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance BZA vanowa manyika vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, titumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com.
Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai muina Ntungamili Nkomo.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 14 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni.
Umeli we Harare West etalele parlamente engowecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Jesse Majome, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo.
Ngayiyo indlela abantu ngayo kusiya phambili kuzahlupha kuzani BF luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi ukhetho lwangaphakathi kuma-political parties okuthiwa ngama-primary election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiso eyiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo.
Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olama-primary elections namuhla kwezinye isigaba zelizwe kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Kusungulwa uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-human papilloma virus elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeli we Harare West etalele parlamente engowecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Jesse Majome, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ngakho uthi kasoze abe saphatheka kukhetho lwama-primaries olwebandla lakhe. Kodwa uphange wathi lokhu akutsho ukuthi usiphumile ku-MDCT. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMajome uveze lokhu emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe eCivic Center emzini weMarlboro eHarare wokwazisa inyathelo aselithatha lokuncintisa ezimele. Ngaphambilini ubikwa ehlangane lomgcinisihlalo we-FGCT uMnumzana Morgan Komichi lohlangothi olubona ngezokhetho ebazisa ngaleli nyathelo lakhe. UMajome uthi angake aphatheka kukhetho lwama-primaries olungahlelekanga kungakho esekhethe ukuncintisa ezimele.
We as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni. Kuyinto eyaziwayo ukuba inkokheli ebandleni lami ithi akumelanga siphatheke kukhetho nxa leyo nguquko ingasabanga khona. Pho mina ngiphatheke kanjani kukhetho lwama-primary olungahlelekanga? Abebandla lami besehluleka ukwenza khona kanye esihlezi sikhala ngakho lapho kuqutshwa ukhetho lokukhetha inkokheli yelizwe.
Unkosikazi Thiwe Masundire, isakhamuzi se-Ashton Park eHarare West, uthi uyalijabulela inyathelo elithethwe unkosazana Majome.
Inyathelo lele lithethwe nguJesu siyalemukela
ngokuhlukuluzwa esibone ekwenziwe iparty yethu. UJesse ngummeleli weparty yethu MDC okweminyaka eminingi. So besikhangelele ukuthi ahlonitshwe. Ngalokhu abakwenzileyo asali lokhu asekukhethile, siyakwemukela.
Unkosikazi Masundile uthi okumzwisa ubuhlungu ngalolu daba yikuba kusetshenziswa owesifazane ukuhlukumeza omunye owesifazane.
Sibona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba iparty yethu yayithena omama abasimelelayo ephalamende balutshwana. So siyamangala ukuthi umama omunye akhonteswe ngomunye umama, yikwengezelela kumbe yikukhipha. Besikhangelela ukuthi lapho esimelelwe khona ngomama kungabi lomunye oza contesta umama, ngoba umama ukhona. Lo mama omutsha siyamemukela ukuthi ingabe ufake kwenye indawo okungala mama, ukuthi omama sande ephalamenti.
Okusekelwe ngunkosikazi Thandeka Ngulube wasesigabeni sikaMajomo eHarare West othi kabahlalisekanga ngosekusenzakala kuMDCT.
Sizobuhlungu kakhulu, asisakwazi ukuthi okwenzakala kuparty yethu eMDC, ikakhulu abantu bona laba abakhulu phezulu kuNational Council ngathi ukuthi khona bakubona njani nxa kusenzi kokusika nje ngenye indlela sebebulala iHarare West.
Uqhubeke ethi yena labanye besigabeni sakhe eHarare West bafuna ukumelwa edale lephalamende ngumuntu oyisakhamuzi salesi sigaba, ngoba ezwisisa inkinga ababhekane lazo.
Yi-constituency yabo mama emelo mama. Sifuna izinto ezilengqondo njengabo mama. Asifuni izinto ezenziwa zizinto ezingekho emthethweni. Esikufunayo sifuna balandele umthetho, i-constitution. Konke abakwenza bakwenze belandele i-constitution ukuze ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokuthi afune ukukutsho.
Ngolwesihlanu olwedluleyo uMajomo wazise ukuba akasaphatheki kukhetho lwama-primaries. Sekuvela ukuthi inkokheli ye-MDCT ifuna unkosazana Johanna Mamombe ukuba amele lesi sigaba. Kubonakale amalunga ohlangothi lwabasakhulayo abazithi yi-Vanguard e-Civic Center ngesikhathi lomhlangano lentatheli zindaba usenziwa, lanxa bengasazange bawuphazamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Amanye amabandla aphikisayo athi azakwenza konke okusemandleni awo ukuqhuba ukhetho lawo lwama-primaries ngendlela engelabuqili, njalo engasoze idale ingxabano phakathi kwamalunga awo njengalokho okwenzakale kuZANU-PF laku-MDCT. Kubika uGibson Bebe.
Abamabandla ehlukeneyo batsho lokhu emizameni yokuvimba ukuba kungabi lokufuthelana lokuxabana phakathi kwamalunga njengalokhu obekusenzakala ebandleni leZANU-PF lele-MDCT. Ama-primary elections lukhetho olwenziwa phakathi kwamabandla ukuze bakhethe abantu abazancintisa bekamele kukhetho lwelizwe oluzenziwa lonyaka eZimbabwe. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ebandleni lakhe ama-primaries enziwa nje kuphela ma enye yezindlela abayisebenzisayo sezehlule, ngoba beqakathekisa ukukhulumisana abantu besitsho abafisa kwenziwe.
Njengebandla thina asigijimeli ama-primary elections, sile nto ekuthiwa yi-consensus mangakubiza ngesikhiwa, lapho ama-candidates ethu mabengaba bebaningi esigabeni bayakhulumisana bevumelane bephume lo yedwa eyabefuneka khonapho. Yikho esikwenzayo lalo nyaka sikhangelele ukuthi seba lama-primary elections, ngoba indawo eziningi sekukhulunyisene sesilo candidate oyedwa ofunekayo ngesigaba langesigaba.
Omunye njalo yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo ele-UANC umnumzana Alpheus Mapranga uthi kwelakhe ibandla bayahlolisisa ngokugcweleyo ukuze amalunga ebandla abe yiwo azikhethelayo inkokheli alethemba lokuthi izagcwalisa izifiso zabo ngokweneleyo.
Okwenzakalayo okungakithi ama-primary siyawayenza, tichela vantu kuti ngama districts avo nama provinces vazvinira vantu avo vatandayo kundaweni dzavo ukuti kungave nokukala kala kwavantu vesiti savanika vantu vanozona vengavafundi
okhokelela elinye lamabandla aphikisayo ele-Renewed Democrats of Zimbabwe RDZ umnumzana Elton Mangoma uthi bona indlela yabo iqakathekisa ukuthi abezingcwethi ezigabeni ezithile yibo abamelayo kuvunyelwane ikanti-ke nxa bengehluleka yikho lapho abaqhuba khona ukhetho lwama-primary
as code we have got a philosophy first of making sure that we have got a devolved state
sinendlela esenza ngayo izinto eyokubona ukuthi siyapha amandla ezigabeni ezehlukeneyo eyokubona ukuthi silabantu abenelisayo emakhansilini ethu lasezigabeni esivela kuzo ekukhetheni wethu abazasimela siyancintisana sinike ithuba lokuthi abalesifiso sokumela izindawo zabo bakhankase kusiya ngempumela yokhetho abantu bayasimela ezigabeni ezijiyeneyo nxa kuvela kuvumelana yikho ke lapho esenza khona ukhetho ngaphakathi kwethu
umangoma akasachasisanga ukuthi ibandla lakhe selilabo abazamela kukhetho lonyaka iZANU-PF iqale kumaviki amabili edluleyo ukuqhuba ukhetho lwayo lwama-primary olungahambanga kahle elizweni lonke jikelele lwaze lwaphindwa kodwa lalapho soluphindiwe lokho kulokukhonona ngendlela oluqhutshwa ngalo abalandeli balo bekhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuvotela abantu abangawafuniyo imele sithu 7 seHarare nguGibson Bebe
yebo mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku-15460 kHz ku-short wave lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo ukusiqhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele
Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olama-primaries kwezinye isigaba zelizwe namuhla kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Iphephandaba leHerald lithi esigabeni seGlenview South ukhetho lolo kalusenziwanga ngemva kokuba kuqhamuke ukuphikisana phakathi kwabancintisanayo phezu kokuthi iconstituency le iphelela ngaphi. Emtare North abanye abasekeli baleli bandla babikwa beyale ukuvota ngemva kokuthola kulomuntu oyedwa kuphela emaphepheni okuvotela. Emtare West omunye obencintisa umnumzana Fred Mushipe ubikwa ethole ibizo lakhe lingekho. Ezimba North leSouth ukhetho lolu lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba bebanenga abantu ekade belokhu bengakavoti ngalintambama. Ukhetho lweZANU-PF lolu luphindwe ngemva kwengxabangxoza ebekhona kukhetho lwakuqala lapho ukubikwa kwaba lokuqilibezela khona. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kubonisa ukuthi kumele kuphakanyiswe indlela okusetshenzwa ngayo kubanjwa ngayo ukhetho. Nxa yiyo indlela abanjwa ngayo kusiya phambili luzahlupha kuZANU-PF luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi
ukhetho lwangaphakathi kuma political parties okuthiwa ngama primary election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiswe yiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo. Nga kuse South Africa iIEC, Independent Electoral Commission, nga kwenye indawo lako kanjalo kanjalo, bekufanele ukuthi izekhi ibe yiyo ekhangela ngama primary election ama political parties wonke a registered with izekhi. Kwenzelwa ukuthi idemocracy leyana ukuphathwa kokhetho kusukele kuwa amaphathi ngokwawo, kuthi kufika abantu esibangeni sokuthi babe ngama-candidates ku-national election kube yikuthi babuye ngendlela efaneleyo. Izekhi yakuleli lizwe ijhile ukuthi ukhetho lwakhona luhambe free and fair, kumele iqalele khona ngale ibe yi-run ukhetho, hayi ukuthi ama-political parties azeranele ukhetho.
Umcebisi kamongameli Mnangagwa ubaba uMtswangwa wayenqotshiwe kukhetho lwakuqala, kodwa kulolo usenqobile ngoba obencintisana laye uthe akasancintisi. Ungathini ngalokho?
Kukabili, kungenzeka ukuthi kwakudlelezelwe emuva le kumbe nje sekudingeka ukuthi ancetshwancetshwe lo wayenqobile athenjiswe lokhu lalokhuyana okubuhlungu kumbe okuyintokozo ukuthi aphume. Kodwa ngandlela thile kuselento eziningi ezifanele ukuthi bazichazele uZulu ukuthi ngempela yini ukhetho lalungahambanga kahle ngalesiya sikhathi, kumbe lwahamba kahle wadliwa uMtswangwa sokube yindlela yokuthi-ke kwakhona kwenzelwe ukuthi uMtswangwa zawine, okungenzeka ukuthi kube lokwethusela phakathi kumbe njalo ukuthembisa okunye okuyiziwithi okumnandi. Kusamele baphumele kuZulu bamchazele ukuthi kathi vele kuhambe njani.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxe laye ekubulawayo. Live talk lamhlanje sixoxa ngokhetho lwama-primaries kumabandla ezombusazwe achiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umqondisi wohlangothi lwabacuphi kweleBhilithane uAndrew Parker wethezayele Russia umlando wokungahloniphi imithetho yezomvikela emazweni womhlaba. Umnumzana Parker wethule amazwi la ngemva kwesehlakalo sokufakelwa ithefu kwake waba ngumcuphi weleRussia osehlala kweleBhilithane uSergey Skripal kanye lendodakazi yakhe uYulia ngenyanga edlule. Kubikwa sokufe abantu abangabalitshumi lathoba nemunye kwele DRC bebulawa ngomkhuhlane we-Ebola. Lokhu kubikwa inhlanganiso ye-World Health Organization. Umunisipala wakobulawayo sisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho ele-human papilloma virus i-HPV. Kubika ubathabile Masuku.
Abantwana abahlatshwayo ngabaleminyaka engamachumi kusiya kuchumi lane njalo bazabe behlatshwa ezikolo lasemtholampilo esemzini wakobulawayo. Okhangela ezempilakahle edolobheni lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lolu luqala namhla njalo lujonge ukuvikela umkhuhlane wengulamakhwa yomlomo wesibeletho. Uthe umkhuhlane lo yiwo osubulala omama kakhulu, yikho sekuthethwe amanyathelo okuthi uvikelwe, ethi abantwana laba bazahlatshwa ihlandla lesibili ngemva komnyaka.
Kusukisela lamhlanje mhla ka 14 May kusiyafika mhla ka 18 ngolwesihlanu, abogatsha lwezempilakahle kahulumende behlangene labo ezempilakahle abamakhansili kugoqela kunye loBulawayo, bazabe bephumile bekhankasa ukuthi bahlabe abantwana abaleminyaka esuka kwelitshumi kusiya kwelitshumi lane, 10 to 14 years, amantombazana behlatshwa ivaccine ukuthi bavikele umkhuhlane we cancer yesibeletho, umlomo wesibeletho ekubizwa ukuthiwa yi-cervical cancer. Bahlatshwa ivaccine le evikela i-human papilloma virus ebangela insumpa, ibangele le cancer yemlomo wesibeletho kunye leminye imikhuhlane le.
Udokotela Sibanda wengeze wathi ijekiseni le isike yasetshenziswa kwezinye izabelo zelizwe, ethi akulabufakazi bokuthi ilakho ukubangela eminye imikhuhlane.
Nyaka yonke sesiyabe sibahlaba ukuze sibone ukuthi lo mkhuhlane womlomo wesibeletho uyehla, ngoba sokutholakale ukuthi lo mkhuhlane ubulala omama kakhulu. Kumakhensa wonke abo mama yiwo ohamba phambili lo wekhensa yomlomo wesibeletho. I-vaccine day isike yazanywa eziqintini ezimbili, ezigabeni ezimbili, e-Bait Bridge la kwesinye isigaba esemashonalanga nibona ngani kokoseke Chitungwiza. Kutholakale ukuthi ayila ma-side effects abalulekileyo kumbe atheni. Siyazi ukuthi yonke into engena emzimbeni evele ingahlala emzimbeni ilakho engakwenza okungajwayelekanga, umuntu angezwa ubuhlungu khona okuhlatshwa nje abanye vele siyakwesaba. Kodwa okuliqiniso yokuthi li-injection ngathi ivikelekile, isefu, abantwana kubonke abaphume bayayihlaba ngoba ibavikela imikhuhlane emkhuhlaneni oqakathekileyo kakhulu.
Uphenyo olwenziwa yi-Information Center on HPV and Cancer, i-HPV Information Center ngonyaka ka-2017, luveza ukuthi ngomnyaka ka-2012 inani labomama abangaphezu kwenkulungwane, i-1451, babebulawa ngumkhuhlane lo ngomnyaka, kodwa inani lelo selaqansa. Omunye umzali wakoBulawayo, unkosikazi Jennifer Khaoma, usola ukuhlatshwa kwabantwana, ethi bona bakhula bengahlatshwa njalo iningi labo selikhule lakhokhoba kodwa bengaguli. Uthi njalo abantwana abaningi bayagula okungaqedakaliyo ngemva kokuhlatshwa.
Akuhambi kuhle ngoba singakhangela thini ukukhula kwethu, akuzange kube khona izinto ezinjengazona lezi ukuthi kuya prevent i-cancer, ngoba i-cancer sesiyibonele ebantwini abakhulileyo, ogogo. Ngoba nxa sokupreventa so sokungani izinto ezilethe umkhuhlane, ngoba ngingakhangela futhi ama-injections la abanye abake bawahlabela abantwana, abanye abantwana bagulisile, abanye abantwana bafeyinta, bayenza njani. So thina njengabomama vele sesingani vele kasisakuthakazeleli ukuthi abantwana baphonge hlatshwa behlatshwa. Ye, bangahlatshwa kodwa sokungani kusinika i-question mark, ngoba vele ama-injections amaningi aselima zabantwana.
Umnumzana Innocent Dube ohlala eNkulumane uvumelane loKhaoma, ethi kumele kuqale kwaziswe uZulu ukuthi kuhlatshelwani ukuze babe lolwazi, ethi njalo abantwana bavame ukugula ngemva kokuhlatshwa.
Mna mvumelani le nto yona le ukuthi abantwana kumele bavaccine to against i-cancer. I-cancer yakho nivela ngapi? Yinto yokuqala abantu kumele bayidingisise. Ngosikhathele lapha abantu lokhu behlatshwa ama-injection angapheliyo, le mkhuhlane yakhona lokhu isanda, kutsho ukuthi khona lokho ukuthi akuyavikela yikho kwenza ukuthi abantu babe le mkhuhlane. Cela ukukhuluma endakwekele kathesi, ngoba kula muntu ongaphambi kuhlatshelwa umkhuhlane angelawo, angazange awugule.
Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa uyakhokhela ekukhankaseleni ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka odluleyo umphathintambo wezempilakahle usungule amanyathelo azathathwa lilizwe ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha yesibeletho, abizwa kuthiwe yiZimbabwe National Cervical Cancer Control and Prevention Strategy. Lokhu kuza kwenziwa kuze kuyemiswa ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezenguqu lamhlanje uqale kuhle umqeqeshi omutsha weqembu le-Dynamos uBig Zuze lobanje evuma laye ukuba ubhekane lo msebenzi onzima ukuze aphakamise iqembu le-Dimbare lona eliqale kubi emidlalweni yalo yalonyaka eKasilaka Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Dynamos linqobele Bulawayo Chiefs nge-1 kanyaya emdlalweni wakuqala uZuze nguye ozibambe esidukwini. Njalo ekupheleni komdlalo lomqeqeshi uthe yena iqembu leli belivele lingadlali kubi kwimidlalo edluleyo kodwa obekuswelakalayo ukuba lilithele emambuleni ibhola.
Sivele sidlala kuhle sisiba namathuba amaningi emidlalweni yonke ebesiyidlala kodwa impumelela yiyo ebisiphika. Usasenzima umthwalo esibhakane lawo njengoba nje siqala kodwa sizatshona khona sisebenze gadalala ukuze siye phambili njengeqembu.
Uzuze kube ngumsekeli kaLloyd Mutasa yena osephiwe isikhundla sokuba ngu-technical director weqembu le-Dynamos loba nje abalandela umdlalo wenguqu besithi kufana lokuthi uxotshwe ngezindlela eziphansi ngemva kokuba leli qembu liqale kubi imidlalo yalo yalonyaka. Kusenjalo phezu kwengalane yemiklomelo iqembu lenkezi Platinum Stars liqhubekela phambili litshaya eziwayo njengoba linqobe le-Capes United nge-2-1 ngesonto. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkezi selikhokhela ngemiklomelo emithathu phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye, ikanti lihlezi endaweni yesibili le-FC Platinum lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa leqembu le-Triangle okungela qembu elenilisee kulitshayela emambuleni. Iqembu le-Highlanders liyale lokhu lisendaweni yesithathu loba nje libe ngutshikilobhanqa 0-0 leleyada njalo lile miklomelo engamashumi amabili lanye. Kuthi endaweni yesine kule qembu le-Chicken Inn lona libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Chapungu njalo lile miklomelo engamashumi amabili. Emsileni wengalane kule qembu le-Mutare City elile miklomelo yisikhombisa njalo libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-ZPC Kariba. Kuthi phezu kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo yithoba munomunye njalo lawo ngabalisa ele-Shapane Mine, ele-ZPC Kariba kanye lele-Chapungu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Oh,
Tuna lami insizwa etabuka echolojo uzinjazi amluma ehlabela ke kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umeli we Harare West etalele parlamente ongowe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Jesse Majome uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olwama primaries kule ngxaki ezithile. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.